Mutungamiriri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vaita musangano wekutanga weMDC Alliance mukwekwe nhasi. Musangano uyu wapindwa nezvuru nezvuru zvevanhu waitirwa mumusha weMbizo. Vachamisa vanga vachiperekedzwa nevamwe vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vanoti vaWelshman Ncube, vaJacob Ngarivume, vaAgripa Mutambara nevamwe. Vachamisa vati zvakakosha kuti mapato abatane musarudzo dziri kuitwa munyika.
Vari muzano kuti dambudziko ravo nderekuti havana clarity yekuti nyika ine ndakupi. Takaimba mugoma vauya, mugoma vauya, mugoma vauya vabve Moza. Oh, 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 yeah. Hatina kuziva kuti mugoma pavakauya anga asina muono wenyika. Vakangouya vakati nhati chidya muchero weindependence. Muchero pawakapera zvikanzi handei kumidzi. Midzi payapera zvikanzi ngatidyei ivhu reindependence. Chisa mama chisa. Kukula. Ezoko.
Vachamisa vatiwo musangano wavo wekumbizo unofanirwa kuenderera mberi zvakanaka usingavhiringidzwi nemvura sezvakaitika svondo rakapera kuMatabeleland.
Zvataura zvinhu zvishanu. Chokutanga chandichataura inyaya yekuti sei convergence and ndiri kunamata kuti Mwari mvura musaunza futi nhasi, nokuti hapana patinoadresa mvura ikasanaya. Chero kusina mvura inogotanga kunaya. Saka ndiri kukumbira dei Mwari watitendedza, nokuti ndiri kuona zvaya kuita kuti mudhara anenge vakuda kupama zvinhu zvavo. Chisa mama chisa. Kukula. Musangano uno takasiyirwa naPresident Tsvangirai. President Tsvangirai wakati ndazviona ndafamba makore 18. Pamakore 18 andafamba ndine zvandakadzidza, ndine zvandakatadza. Chimwe chavakadzidza ndechekuti hatifani kudzokorora dambudziko ra2008 rokuti tinoenda kusarudzo pane vamwe vatinofanira kunge tinavo tozoenda kurun off, nokuti run off yatakaita muna2008 yakaparira vanhu vakaurawa munyika muno nekuda kwokuti kwakaitwa run off. Saka vakati kuti tisaita run off, ngatibatanidzei mapato. Mapato edu ngatiendei kune hama dzedu dzataishanda nadzo. Muono ndewo kuti chenga wose mananga hapana risina mhodzi.
Vachamisa vati vari kufara kuti MDC yakatangwa muna 1999 ikapatsanuka kwemakore akawanda yava kubatana zvakare rwendo runo. Vati apo MDC iri kubatana, ZANU-PF iri kutsemuka nepakati nguva nenguva.
Ndosaka takadai watatevera tanzwa president, ndokubva tauya kuconvergence yekuti tava nemapato akabatana ari manomwe. Nyaya ndeyekuti MDC yauya pamwe chete, mapato anga akamboenda adzoka pamwe chete. ZANU-PF yapatsanurana bato raimbova rimwe chete rikenorava nematwinzi rava nevakawanda ava mapatya. Ndakaona mudhara mugabe akuda second coming. Kwandodzokazve. Chisa mama chisa. Ndikati mudhara wakaidonokera korogei. Nguva yako wakaita basa chisiyira vanhu. Asi paaifamba angana namunangagwa isemufanana. Hakuna chembere inoti kana yapfeka mbatya itsva yoti ndava mhanda.
Vachamisa avo vanga vachiratidza kufarirwa nechaunga vatora mukana uyu kuudza vanhu kuti ZANU-PF iyo vati yava mambembe haisiriyo honzeri chete yematambudziko ari munyika. Vati chava kudiwa munyika kuti vanhu vave nepfungwa dzinopa nyika gwara rakanaka kuitira kuti nyika ibudirire.
ZANU yangova marengenya, asi dambudziko redu haisi ZANU-PF. kwata kuenda kusikwa kunyombana, kwata kuenda kwa kwema policies, kwa kwema issues, kwa kwa vision, kwa kwema ideas. Adisha posila nene matongo, taku posila nene ideas. Adisha roa nene chimbo, taku posila nene strategy. Adisha kona nene zituko, taku posila nene mamote yose maidea.
Vachamisa nevamwe vavo vari kutarisirwa kuita musangano mangwana mugweru, uko vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuungana zvakare kumukoba stadium vachinzwa nezveurongwa hwavachamisa kana vakasarudzwa kutungamirira hurumende musarudzo dzegore rino.